Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, gunyana 27, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri akwanise kumutsiridzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba, kwete kumarinda anovigwa magamba eHeroes Acre muHarare. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mhuri yavaMugabe ine kodzero yekusarudza kwainoda kuradzika vaive mutungamiri wenyika ava avakashaya musi wa6 mwedzi uno kuSingapore. Gibbs Dube weStudio 7 abata vaMangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Mhuri yavaMugabe yaita chisungo chekuti vavigwe kwaZvimba. Hurumende yakagara ichiti panenge paita mushakabvu, zvido zvemhuri ndozvinotungamirira hurumende ichitevera kumashure. Saka hurumende icharava parutsigiro norubatsiro runenge ruchidiwa nemhuri yavaMugabe kuti vachengete zvakanaka maererano neukuru hwavanga vainahwo munyika muno nechidanho chavainacho munhoroondo yenyika yedu. Mukuziva kwedu pari zvino, tinotarisira kuti weekend ino iri kutevera, most likely zvingangofita kunge Saturday ndopavanogona kuchengetwa. Sezvo ndataura chidanho chehurumende ndechekupa security dzimwe nguvani zvichienderana nechishuwo chemhuri. Vanhu vachatakura vanogona kunge vari mauto ehurumende, asi kana mhuri ikasarudza kuti vanoda kuzviita ivavo, ticharemekedza. Nezvimwe zvese rubatsiro runenge ruchidiwa, vanogona kuti vanoda matende nezvimwe zvakadaro izvo hurumende inogona kuvabatsira nazvo. Asi iye zvino izvi urongwa hwavapo urongwa hunotungamirirwa nemhuri, hurumende kumashure. Saka nekudaro mariro akatoitwa, iye zvino izvi kwanguva kuchengeta. Saka handina tarisiro yokuti mukuru wenyika baba vaMnangagwa vachaenda kwaZvimba kunochengetwa Mugabe.
Ko mozilium ichaitwa sei iyezve yaichipatarirwa nani?
Chivako changa chatanga asi hachina kunge chaenda kure zvikuru. Hurumende ichatarisa kuti chivako ichocho chofamba sei. Zvakawanda zvinogona kuitika ipapo, hapana kana dambudziko iroro haisi nyaya hombe zvikuru. Panochengetwa magamba pazhinji, especially vanochengetwa avo vanochengetwa kuHeroes Acre, zvinhu zvese chivako chinoitwa ipapo makuva acho anovakirwa nehurumende. Saka ichi chivako chacho chiitwa ichi chachivakwa nehurumende.
Vanga vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Sangano iri rakati riri kufara zvikuru kuti Dr. Magombei avakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakakwanisa kukwira ndege vachienda kuSouth Africa. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vakaudza Rachel West Studio 7 kuti Dr. Magombei munhu anoda kurapwa zvechimbi chimbi nenyanzvi sezvo utano hwavo hwakavhiringidzwa pavakanga vari muhunhapwa.
Yes, tinokonfirma kuti vaMagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa, uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusoro soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera, havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo. Asi semazira muri kuita nyaya iyi, yanga iri nyaya yanga iri sensitive, saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurikavha, semunhu achiri kupora.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombe here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zviri nani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachiri kungoshanda the same arrangement here, saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanziviro andaita nemachiremba ananga ndiri inecommunication navo, vamagombei vari mstage yatiri kuti vachiri kurikavha. Vane trauma yakanyanya, kunyanya yatinoti psychological trauma, mushure meexperience yavakaita. Maconcerns edu senachiremba ari pairi, mainvestigations, then chechipiri rehabilitation, kunyanyanya papsychological trauma ndo yatida kuti tibhile nawo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare naRachel weStudio 7. Vamwe vagari vemuguta reBulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta reBulawayo iri akwanise kumutsiridzwa. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi ikaverengwa naMike Hove weStudio 7.
Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindastiri emuguta reBulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vaReginald Shoko, vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. VaShoko vakati kune vagari veBulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika, vakatiwo mabatanirwo anoita vagari ava panofa hama neshamwari dzavo ndiwo mabatanirwo anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindastri.
Kuungana nokubukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social. Kana takuya kuEconomics tatienda kuita musindo kuti hana kudai. Iyoyi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana kugadzira kukandirana magrocery nechi ndiyo yatofanirwa kutarisa kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kumukati kanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo. Ukadaro tikaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
VaShoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziriswa kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. VaShoko vakashorawo nyaya yehuori vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi avo vakati maindastri akawanda akafa nekuda kwenyaya yehuori vachitiwo huori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika huori. Vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets, vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa, asi mustreet inenge irimo. Izvozvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mumwe mugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyangwa hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko, zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko, izvo vakati zvinoitawo kuti maindastri arambe achifa.
vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko because mazuva ano vechidiki havachadi kuswedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda ndosaka vechidiki vachisaririra kumashura.
Asi mumwe vechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.
Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kunze kwemutemo zviri kunonotsa budiriro yenyika. Bepanhau rekereke reChurch Times rekuBritain rinoti kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekusachengetedzwa kwevanhu muZimbabwe zvaomisa upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya. NewZimbabwe.com ine musoro wenhau unoti masangano akazvimirira achiri kunetsekana kuti apinde mumaruwa akawanda nekuda kwezvematongerwo enyika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya hanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Tinokukwazisai mukoma Jonga nevamwe vose vamunoshanda navo muStudio 7 nokuti panhau kwamunoita tinokutendai. Ari kutaura ndiye Innocent Mahachi ndiri kuSouth Africa. Aiwa, ndinoda kutaurawo pamusoro pehurumende yedu yatinoziva yeZimbabwe kuti yakanga yada munhu anenge achiita hori autore nguva kubatwa kwako. Asi kusabata kwaari kuita mbavha dziri kupamba vanhu idzo zviri kureva kuti ivo ndovane ruoko ruri kuita mabasa iwayo. Tichibva ipapo ndotaura kuti pamusoro pemutumbi wavamugabe tinoti kuhama dzekwamugabe ngavatokurumbidza kuviga mutumbi wavo wehama yavoyo nekukasira nekuti vangangobvutirwe mutumbi wavoyo. Azvo zvacho zvakatooma, uhori huri muZimbabwe wakatooma. Vamugabe vakazviramba kuti vapinde kuHirosu, saka vanoda kuvambunyikidzirei chii chavari kuda pamutumbi wamugabe. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7 nevashamarari vacho vese vana mukoma Jonga. Ndoda kukutendai mukana wakanaka wamunombotipawo kuti tikwanise kutaurawo mashoko edu achena pasina anotimbonyekidza. Nyaya yandiroda kutaura pamusoro pemapurisa edu emuZimbabwe, ndakazviratarisa inini ndinoona kunge mapurisa edu akutorasika njere chaichi, nokuti zuro ndizuro pano vairambidza Dr. Magombei kuti vaende kundorapiwa kuSouth Africa kana kuti vaida kuti vafe hatizivi. Nhasi uno vakuramba zvene chitunha kuti chitunha hakuna kwachinoenda chaformer president. Zvimwe zvinosetsa nokunyadza chaizvo. Handizive kuti vakapiwei mapurisa edu aya, dai vaitawo vanhu vane hunhu kwete kurasika hunhu kwavari kuita. Ndatenda hangu ndini titi paSouth Africa.
Vakomana mukanyarara panyaya dzese dziri kuitika kumusha kwedu ka, hazisi kunakidza zvinhu zviri kuitika. Sisu tiri kugara gore isusu, ende tinozviziva zvinhu zviri kuitika kubvira kudhara. Kita zei tozi sunungura tega ka jejuwa mimi ndimi vanhu vato makatodzidzira makatofundira basa racho. Sunungura yevanhu venyika, sunungura yamai vangu nevana vangu bose. Inini ndakatongokundikana ndakazvibuka ndakutongozviraramira kuSouth Africa. Chinja ndokwanisa kuvaitira kuvatumira chikafu.
Kwazivai, kwazivai vashamari veStudio 7. Ndoda kungobatsira zvangu mukoma wangu uyu anonzi Chuma uyu kuti ari kuti President Mnangagwa vangaita maabduction sei ivo vachiinda kundokumbira kuti tinokumbira kuti masanction abviswe ivo vobva vazvisvibisa futi zita vari ivo. Ko ivo president vanozotya sei kuita abduction yekuabducta vanhu about 15 vari kubatwa yeti vakatouraya 3 quarters ye Zimbabwe yese, because 3 quarters ye Zimbabwe ka EMDC. Saka kutobira kwavakatoita ma elections ka kutotiuraya, vakatotiuraya zvachose, vakatotiuraya. Musambonzwa ba, muchazoyeuka bakora mvura yanaya vana chuma, muchazoyeuka tinotokuudzai.
Vashamarari veStudio 7 ndinokukwazisai mangwanani ano. Ndinoda kutenda mhuri yokwaMugabe, ndichitenda mai Mugabe. Vanhu vese vemuZimbabwe vangakatarisira imi kuti ndimi muchabuda neshoko rokuti vaMugabe vanofanirwa kunovigwa kumusha kwavo kwaZimba. Nekuti vaMugabe vakataura pachena, vakati ini handivhoteri ZANU-PF, ndiri weMDC. Vakataura vapa muchinjikwa kuti nenguva yekupedzisira kuti ini ndava weMDC. Ipapo pekare ndokubva vapinda muMDC, ndokubva vatoenda kuna Mwari Street, kuti MDC ibato risingaurayi vanhu, ibato rinoremekedza kodzero dzavanhu, ibato rinotenda kuna Mwari. Ndinokutendai mhuri yekwaGushungo, rambai makadaro. Ndokunonzi kugona kuronga ikoko mazviita zvenyu. Amen.
Varoma vade vagona kuti vagare pasi vagona kugadzirisa nyika iyi. Isai toti kuda vamwe kuda vachataura zvinozvisika vamunarubva vanga vari kumusangano uko votaura nematsoka dzoga, vachiziva kuti hapana chakanaka munyika. Vari kuba vanhu, vachikuvadza vanhu vakomana, asi apa vachitaura zvakanaka zvokuti kwai nyika yakanaka. Vasadaro, shonga vagadze mashoko avo kuti agone kutaizvo zviito zvavo chaizvo, kuito zvavo zvokutaura nezvitamburo vakomana nyika.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muPakistan rakazivisa nezuro kuti ukama pakati peIslamabad neWashington huri kuratidzika zvakanaka, uye rine chivimbo chekuti panogona kuita budiriro panyaya dzedunhu dziri kunetsa. Bazi rezvekunze kwenyika rinoti hurumende yava Donald Trump iri kuronga kutambira vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvisere chete mugore rinouya kuti vange vachipinda muAmerica, muchiitiko chinenge chiri chekutanga munhoroondo yenyika iyi kuti vapoteri vashoma zvakadaro vapinde munyika iyi. Nengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party nemusi wechipiri dzakatanga urongwa hwekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vebato reRepublican Party vabviswe muhofisi dzichivapomera mhosva yekushandisa hofisi yemutungamiri wenyika zvisizvo. Urongwa uhu, uhwo unonzi muchirungu impeachment, unotevera mashoko ekuti vaTrump vakakumbira rubatsiro rwemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vababatsire kuferefeta vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari vebato reDemocratic Party vaJoe Biden. VaTrump vanonzi vakamisa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kuzobatsira mauto ekuUkraine ichibva kuAmerica, zvakaita kuti pave nefungidziro yekuti vaTrump vaida kushandisa mari iyi mukuwana ruzivo pamusoro pavaBiden. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chokutanga ndechekuti tiri kuona kuti mainstitutional framework kana kuti mapazi anotonga hurumende, takatarisa kuti vamiririri vevanhu vatingati parliament neexecutive vatingati vari mumahofisi vanotonga nejudiciary, takuona kuti zvinoshanda sei. Ava vekongress vari kuita basa ravo chairo, tiri kuona kuti mutungamiriri wenyika ari kushanda basa rake achitevedzera mhiko yaakatora yekutevedzera mitemo yemuno muAmerica, achichengetedza vana veAmerica, achitevedzera mitemo. Ndochekutanga. Chechipiri, tinoona kuti pachaita zvapo mangange apo, nekuti yaiva maisha nayo yadzoka yodzokera kure zvematongero enyika.
Tiri kunzwawo vaTrump vachitaura kuti pari kuitwa zvekutsvagwa muroyi apa nekuti vatotoreswa nevebato remadhemokrats zvisati zvamboonekwa munhoroondo yevatungamiri venyika vemuAmerica. Munoti
aiwa apo vaTrump vakuwanza zvavo manyautsa mukanwa, havasiriwo purezidendi wekutanga muno muAmerica. Pava nemapurezidendi kana ivo vakaitwa impeached kana kuti vakatongeswa zvekuda kubviswa pachigaro nekutadza kuteedzera mutemo, vanenge vatova mutungamiriri wechina anenge asvika pachinhano ichocho. Saka havasiriwo vatanga kuitirwa izvozvo, zvakaitirwa mamwe mapurezidendi. Tinoziva munguva pfupipfupi yapfuura vapurezidendi Clinton vakaitwawo impeachment process iyoyo. Saka izvozvo zvevatambu vari kuwanza zvavo mashoko. Asi maonero atiri kuita zviri kuitwa navatambu izvi vaakungomiramirawo semurume, vari kutoti vada kundisaidzira kumawere nekuti havasi kuda kuti ndirambe ndichitonga. Vari kuda kuibvisa pano kutatwa kwemutemo kuti vaidzorere kune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti vana veAmerica vazofunga kuti kusaidzirana avo vari kuda kutorerana masimba zvematongerwo enyika zvisinei nemutemo. Avo madhemokrats vachiti aiwa isi tikuda kuteedzera mutemo kuti mutemo unoti zvakati zvakati. Saka vaTrump zvavari kuramba izvi nemashoko avari kutaura vari kutsaudzira pachokwadi chaicho.
Pane vamwewo vari kuti hazvina kwazvinoenda izvi, kungotungana kwembudzi kunenge kuchiitika, vaTrump vachatongoramba vachitonga. Munoti
ivavo tinowirirana nawo nekuti sezvandamboreya, tikatarisa process kana kuti mafambisirwo anoitwa impeachment kana kuti kubviswa kunoitwa mutungamiriri wenyika weAmerica, chinoitika ndechekuti dare repasi recongress ndo rinoferefeta, rinotanga kukomiti, rinoferefeta kuona kuti pane mitemo yakatyorwa here, mutungamiriri wenyika nepresidendi akatyora mitemo here. Zvinotarisirwa pamutemo kuti kana akanganisa abviswe, kana vaona vamuwana aine mhosva vogara pasi vovhota. Kana vavhota nemanhamba anodiwa I think is 288 kuhouse, anofanira kuti vati hongu pakaparwa mhosva. Kana vawana aine mhosva vanozopira mhosva iyoyo kudare pamusoro resenate kuti takawana purezidendi ane mhosva dzekuti 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 akatsaudzira pamutemo, saka naizvozvo ngaabviswe. So dare repamusoro ndo rinonge raakutonga, ndo trial court, ndo vanotogara pasi semajaji vachitonga nyaya iyi. Saka zvatinoona ndezvekuti dare repamusoro iri rakazara maRepublicans, rino bato ravaTrump. Saka zviri kuitwa nemadhemokrats kutungana kwembudzi, hationi zvavari kuita zvichibudirira nekuti nyaya yavari kurwisa inonofira muupper house kana kuti musenate, umo makazara maRepublicans. Hationi maRepublicans vachibvuma kuti purezidendi webato ravo abviswe panyanga, nekuti akabviswa naivo zvinobva zvavashoreresawo sebato riri kutonga. Saka zvinodzokera zvekare kumatongerwo enyika, asi mukupedzisira kwazvo hationi zviri kuitwa nemadhemokrats zvichibudirira nekuti prosesi yacho yakati ome, inoda kuti vawirirane mapato ese ari maviri ari muno anokwikwidzana.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Nasi muchikamu chedu chezvemumanzi taita rombo rakanaka rekubata mutungamiri wechikwata cheSounds of the Motherland Progress Chepfumo, uyo anotipa nhoroondo yake mune zvemumhanzi.
Grade 1 ndakaisira vachire mwana waprimary school. Grade 2 ndovanamida play kushingai primary school kuchiredzi. Akabereka akazoramba nawo nowati vanazinda pachire som ndipana akazokurira kusvika ndapedza chikoro ndipanazosangana nehoho. Shana nao. Dari kuda nwawa bwa. Kuri abwa. Kuri anda wa. Banda zota. Dibada zutano kutuwa bendo. Kutuwa zutu.
Ndaka ita wa solo project yangu. Saka afina kufaja mungu. Rango nzo. Saati gondola. Saati mungu. Ndaka ita
Wafana nemunhu avhura taxshop unoshandira matiyeni uvhura taxshop yako imomo. Saka chachigondera chachimombe chozvionera nemabunjiro andakati wambe. Ndakapinda hoza as a lead guitarist. Nakatanga vanhu pachidzidzo chomu vemanazoswa College of Music tava nemwe program yainzi Crossroad kana the Help Musicians Web Team the age of 17 to 27. So by then I was just 17, luckily enough. So ndakasarudza kuvana ndokombita gamini gamina SOS Children's Home kubindura ndipo ndakasangana nehodzo ipapo then ndakakombitawo navo ino ndikanakomborombatae number one pamacompetition iwayo. Saka ndopandakasangana nehodzo then ndobvataita mafriends masimba the lady vatakavatawirirana tisachina exchange kuti iyo ndopa vakabva varekodhawo abvamochinyakana makashiki. Saka hodza kudhara yairidza marimba nembira nebest guitar vanga vasina lead. Ini ndana kuzorodza padeni pandasimba mabvuku chinzi ndanda pachidzidzo zvomama zvakandikana matena 18 chaizi anotsvagira basha kana kuti anotsvagira zvekuita kuti kwanise kugumira on your own. Saka madhei izvozvo ndopa zvatanga kungonetsawo madhei zvachiwayo saka pasina mukana wacho sanakatokuzosvikirawo ndega ndobva ndazotanga kutoridza nehodza after varekodha vabva miroro ndakapinda muhodza ezelid guitarist. Vagalandizvati ndanakazvirerekera ndakazvisha kunana mai bcause kuti tese tiite zvese zvatirizvi takayamwa mukaka wamai takabuda mudumbura amai ini mukatarisa Africa yacho inonzi motherland mazvona. Albums under my name so far was 6 albums. I'm working on the 7th. Rekutanga rinonzi Progress Report, Rech2 rinonzi Let Them Know, Rech3 rinonzi Ndova Tender Name, Rech4 rinonzi Turika, Rech6 rinonzi Progress Check. We are working on the 7th.
Nako kambo kubva kuna Progress Chipfumo kachinzi Tariro mushure menhoroondo yake yatipa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Progress Chipfumo anoimba nechikwata cheSounds of the Motherland. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengete mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba. Vagari vemubulavai vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva ekuti nyaya dzeuori dzigadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri amutswe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.